Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 18, 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndivo mai Mudhuru takatovanyorera tivataurira kuti haiwa timboregerai kushandisa zita rokuti people first, nokuti hamusiri people first.
Varugare Gumbo vanoti vakanyorera mai Mujuru kuti vasashandise zita rebato rekuti Zimbabwe people first mushure mekunetsana.
Handizivi kuti tsamba iyi yakanyorwa kuna mai Mujuru here kana kuti kuma WhatsApp, nekuti ini ndakatoitumirwawo nabhasikiti pane zvemaWhatsApp izvi.
Asi mutauriri wamai Mujuru vaJelas Mawarire vanoti zviri kutaurwa navagumbo ndezvemugodzi matsuro. United Nations yoyambira Zimbabwe kuti ichawirwa nedambudziko remakonye eamiwem. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekudya reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rayambira Zimbabwe kuti panyika dzose dzemuSadak ndiyo ichanyanya kuwirwa nedambudziko remakonye anodya zvirimwa kana kuti maamiwem. FAO inoti iri kutarisira Zimbabwe kuti ichadyirwa minda inosvika mahekita zviuru zana nemakumi matanhatu nemakonye aya. Asi makonye aya achadyawo zvirimwa kuZambia, Namibia, Malawi neSouth Africa. FAO yakaita musangano wemazuva matatu muZimbabwe ichizeya nyaya iyi. Varimi vagarawo vakatarisana nedambudziko remafashamu emvura. Mukuzeya nyaya yemakonye aya, Tabata mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria.
Hatingarambi izvozvo zviri kuitika pasi. Chokwadi, gonyeri riripo riri kubata minda yevanhu yakawanda. Vazhinji varasikirwa zvikuru. Asi nzira dzokuti tigadzirise dambudziko iroro nekuuraya gonye iri dziri kuramba dzichiidziwa navanhu vachiidza chino nechino zvose zvinogona kuti dambudziko iri risaramba richiimbirira mberi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti gore rino gonye iri aranyanya ririmo muminda mumaprovinces ari ose zvavo ari munyika yedu.
Asi mungati ndedzipi nzvimbo dzamuri kunyanyonzwa varimi vachichema-chema?
Maprovinces anoti Mashonaland West, Mashonaland Central, Mashonaland East, ndoo kune nyaya yakanyanya kukura yegonye irori. Tichinzwa hedu kunana Midlands nekumwoko, asi hazvina kunyanya sezvo zvakaita kumaprovinces ari kumusoro kwenyika yeZimbabwe.
Ko, mushonga wacho wekuuraya gonye iri uripo here? Zvinofamba sei kuvarimi?
Varimi vari kuedza zvose zvavangakwanisa kuita zvemushonga unonzi uyu ndiwo chaiwo chaiwo waari, aizvozvo hapana. Vanoedza zvose kusanganisa vana setamaki, vana lambda necabral kupinda muminda imomo kuti zviite. Vamwe vari kuita kusenzisa nzira dzakasiyana siyana. Tonzwa iko zvino kune vamwe vamboedza mhiripiri nematota nezvimwe zvose. Murimi wemuZimbabwe ari kuedza kuti akuita kuti mbeu yake ibude.
Asi izvi hazvizokanganisa here gohwo izvi vaZakaria?
Ndozve zvimwe zvinhu zvinokanganisa gohwo. Kana tichitarisa paurimi hwedu, tinotarisa zvinhu zvinokanganisa gohwo zvinogona kubva pagonye rinotirova tichatanga kurima paya, sezvatakaitwa nechiya chainzi Chilo Chilo Wemshiachi. Takakanganiswa ipapo. Zvimwe zvinokanganisa gohwo ndiko kuwandisa kwemvura kwokuti kana tisina mafertilizer kuramba tichingoramba tichibira anenge agezwa aenda aya igohwo rinoendaya. Kana tasangana nedambudziko rakaita seriri rinoderedza gohwo zvekare, zvokuti hapana kuti vanhu vanoti tichaenda nepi kana tisina mushonga uye tisina ruzivo. Chikuru kuru munyika yeZimbabwe ndoona sokuti ruzivo rwokuti tigadzirise chinhu chakaita seichi patitirani chinonzi fall armyworms paida ruzivo uye paida nguva pachida zvekare mari dzekuti kuve nemishonga inogona kurapa dambudziko iroro chairo chairo.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Varugare gumbo avo vari kunetsana naamai Joyce Mujuru nezveutungamiri webato reZimbabwe People First vanoti vavanyorera tsamba kuti vamire kushandisa zita iri. Vagumbo vaDidmas Mutasa nevamwe vanonzi vakadzingwa mubato iri, asi ivo vanotiwo ndivo vakadzingawo amai Mujuru. Izva pakuti pabva paita wada watonga muzinda wenyuchi. Mukuzeya nyaya iyi nezveutungamiri, tabata vagumbo avo vanoti vave kutsvaga mumwe mutungamiri mutsva.
Nhoo, zviri kufamba zvakanaka chaizvo. Takaita musangano wanga uchiita update vanhu nenyaya yakaitika kuti zvakafamba sei kuti zvizopesana namai Mujuru. Saka takawana vanhu vedu vesteering committee, mafounding members namaprovinces, provincial coordinators, vese vakauya kuti vazonzva. Saka takaita musangano wedu wakanaka. Takataura nenyaya dzeutungamiri izvezvi kuti toita sende utungamiri, nokuti takaita mistake yakakura panyaya yamai Mujuru. Petange tadzingwa kuzanupiri taangomanya manya tikati hatiiteita muwana angari vice president ichatungamira tisingazivi maqualities ake. Saka this time hatiti kuita mistake, toda kutora zvinhu zvishoma nezvishoma timboongorora nyaya dzachona dzese. Saka takatenderana kuti tinofanira kugara pasi samaelders namafounding members namasteering committee togara pasi toongorora nyaya iyi tione kuti tinotisvitsa kupi. Asi tinenge tichida kutsvaka mutungamiri nokuchimbidzika. Toda kunzwa pfungwa dzavanhu kuti vanoti kudini, toita iko zvino kutsvaka mutungamiri kana tozoita kucongress and so on.
Asi pane vamwe vari kuratidza here kuti vane chidokwa-dokwa chekutungamira?
Hanengati varipo varipo, asi nokuti takavadana iko zvino tikati vedwe chinde munotsvaka vamungada kuti vakutungamirei.
Ko, panyaya yezita apa vagumbo zvinenge zvofamba sei?
Zita ndereduka ndere People First takatanga musangano uyu tikati mai Mujuru chitungamirai. Mai Mujuru nokutungamira nobva vakonewa. Saka mudemokrasi kana ukapiwa mukana wekuti utungamire ukakonewa, omboisvedeka woenda padivi vamwe voidzavo. Chiripo ndechokuti isu musangano medu takazvipira kuti hatidi kudzinga munhu ende hatidzingi munhu. Kana wakonewa tinokuita reassign, totisvikavo rimwe ribasa iri kuti omboregeravo. Ndozvatiri kuita kuna mai Mujuru. Kana vachida kushanda nesu vanongoitwa reassign vonoitavo rimwe basa. Haikona kutungamira, haya kutungamira kuchiko. Ende ivo mai Mujuru takatovanyorera tivataurira kuti haiwa please timboregerai kushandisa zita rokuti nanike
Varugare gumbo vanga vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wamai Joyce Mujuru vaJealous Mawarire.
Handizivi kuti tsamba iyi yakanyorwa kuna mai Mujuru here kana kuti kuma WhatsApp, nekuti ini ndakatoitumirwawo nabhasikiti pane zvemaWhatsApp izvi zvavakuvazvane. Ichinzi yakanyorwa naGumbo naMutasa. Asi nyaya iripo ndevaZulu ndeyekuti mapato ezvematongerwo enyika muZimbabwe haana kwaanonyoreswa kuti tanyoreswa bato iri zviri pamutemo. Chinoitwa ndechekuti munotoenda mondozivisa vezeki kuti tava nebato idzva. Ndozvatakaita isu. mukava bvunza vagumbo mukava bvunza vamutasa nekuti ndimi munobwereketa navo munovabvunza kuti koiye wakambozivisa vezeki kuti pava nebato itsva ndiani vanokuudzai kuti ndimai mujuru kuti ko magweta akanyoresa akanyora tsamba kuzeki achivaudza kuti kune pati inonzi Zimbabwe People First magweta ani magweta amai mujuru saka chinoshamisa ndechekuti sei magweta avamutasa ava aakuvatorerawo marange rovha namasofa namakapu sei asiriwo akanyora tsamba yekuti vamutasa vane pati yavo inonzi Zimbabwe People First akanyora tsamba magweta amai mujuru zita rakasainwa patsamba yekuudza zeki kuti kune pati inonzi Zimbabwe People First ndeira amai mujuru
asika ivo vari kuti ivo amai mujuru kana vachida kudzoka kubato vakasununguka kuti vadzoke asi vachipwa chimwe chigaro chisiri chekutungamira nekuti havakwanisi kutungamira
nhai vazulu kana ukadzinga vanhu pamba pako woswerapo woswera wakagara pamba pako ipapo hauna kumbobvako vanhu vanouya vachiti madzoko here unonzi madzoko pamba pausina kumbobva ivo vanawo gumbo ndo vatakadzinga tikati chibvai muwane mukana wokudzokera kuzanu pf kwamanga magara muchingoda saka vanhu vakadzingwa vanozoti mai mujuru akadzoka kwatiri mai mujuru anodzoka kuenda kuvanhu vakadzingwa
mutauriro wamai Joyce Mujuru vaJealous Mawarire vari parunare muHarare muchirongwa chedu chatinotarisa nezvemabhizimisi nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze nezvekunetsana pakati pehurumende nevashandi vayo uko kwave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga vana chiremba vari kuramwa mabasa pari zvino ukowo varayiridzi vachiti vachatangawo kuratidzira nemuvhuro dr kanyenze vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa asi panoda kuti paitwe hurukuro pakati pehurumende nevashandi vayo
chokutanga chingabatsire kuti dambudziko rigadzirwe ndechokuti hurumende inofanira kunge ichiona vashandi vayo sevashandi vane kodzero vane kodzero yekutaura nemushandirwi mukaona kuprivate sector kune manational employment council mapazi anobatsira kuti vashandi nevashandirwi vagare pasi nguva nenguva vachitaurirana kuhurumende hakuna mabazi akadai anobatsira kuti vashandi nevashandirwi vanga vachigara pasi zvakanyatsoti twasa twasa
ko hurumende ka vamwe vanoti ine national joint negotiating council
yakasiyana nokuti iadvisory inongopa yambiro haina masimba ekuronga zvinhu saka vakabvumirana zvavanenge vabvumirana hurumende inogona kuzoramba kuti zvavati tiite izvi hatizvigoni vosiya zvakadaro saka nekuda kudaro zvinoita kuti kamoto kamberevere kapise matanda mberi nokuti hapana chinhu chinonyatsobatwa chichipedziswa chichinyatsosvinwa chichitopetwa chichinyatsokupedzwa zvakanyatsonaka saka naizvozvo nyaya dzinoramba dzichingotakurwa dzichiendeswa mberi saka muchingoona matambudziko anogara angori kwayo kuti mubhajeti minister wefinance anotaura kuti handichazvigoni zvekubhadhara mabhonasi kakuti handichazvigoni vanhu vawandisa hatina mari yokuvabhadhara tichaita zvinhu zvakadai nokudaro nokudai asi pasina kutaurirana kwavanenge vaita saka chinhu chikuru chinodiwa ndechekuti pange paine commitment to social dialogue vanofanira kunge vachizviisa pasi pechirongwa chekutaurirana vachikoshesa kuti vashandi vedu vanhu vane kodzero vanosungirwa kunge vachiuya vakangoenzana nemushandirwi vachitaurirana nokuda kwezviri kuvanetsa zvino mukasagadzira chinhu chakadai chinobatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munopedzisira mave nematambudziko ivava ndamboreva ndichipika moto kamberevere kanopisa matanda mberi
ko zimbabwe tichitarisawo nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kuafrica kana kuti dziri musadhakumu tichitarisa kushanda kunoita hurumende nevashandirwi vayo mungati iri pachidanho chepamusoro here
kwete tiri pasi pasi chaizvo va mukatotarisa mitemo yedu mitemo yedu haina kubatana inonzi harmonized labor act vashandi vemuhurumende vanotongwa nepublic public service act vemuprivate sector vari under labor act saka mukatarisa maitirwo anoitwa zvinhu mushandi wemuhurumende anoonekwa se-7 sekuzova kwenyu 7 haasi munhu ane kodzero haasi munhu ane marights zvinosiyana neprivate sector muhurumende havabvumirwi kuita collective job action inoitwa zvakare muprivate sector saka matarisirwo avanoita mushandi wehurumende nemushandi ari kuprivate sector zvakasiyana ndokusaka kwenguva ndefu vanhu vanga vachitaura nomaringe nekubatanidza mitemo iyi kuti yeu vashandi vemuhurumende vange vaine kodzero dzakangoita semuprivate sector muenzaniso wakanaka ndewesouth africa kana mapurisa chaiwo chaiwo ane trade union yavo vane vanhu vanovamirira vane zvakare mastructures avanogara pasi vachitaurirana nevashandirwi zvakare mukatarisa ekusouth africa ine masimba semuprivate sector ekuti zvavataurirana vataurirana zvavabvumirana vabvumirana saka veruzivo vakatomboenda makore achangopfuura aya vakatoenda vehurumende maapex council yamataura iyi vakaenda kusouth africa kuzoona mashandirwo anoitwa kusouth africa vakauya muno vachida kuedza kuita saizvozvo zvokuti vatiti vekueducation vanenge vaine bargaining council yavo vekuhealth care vainewo yavo saka zvinobatsira kuti mapazi ehurumende anga achigona kugara pasi nevashandi vavo vachibvumirana zvavanenge vachibvumirana zvavanenge vabvumirana ndo zvinoenderera mberi zvino muzimbabwe hatina nyaya yakadaro zvokuti tiri mumashure shure maringe nebumbiro reinternational labor organization inokurudzira kuti vanhu vange vachitaurirana
mukuru wesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze vari parunare muharare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tine hurukuro navathomas mazhomba mugari wekusengwe kuhurungwe kumashonaland west nezvemamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo tichitanga nechikafu
parizinesi chikafu vanhu vangu vachimboita vachipindira vachiona chikafu apo neapo asi vazhinji vacho vari kuraramawo nezvekurima izvozvito
asi tiri kuonaka kuti pane dambudziko rekuti mvura inenge yakati wandei gore rino haisi kukukanganisa iyewo here
ipapo ndo problemu yari tikuwadza parizinesi mvura yawandisa zvisingamboitiki yetimboedzai dzanga dzakadyarwa nevarimi dzaakutoita tichionyura dzimwe dzacho
imi munharaunda yenyu munowanzorimei
kuno kusofa vanhu vazhinji vari based in maize netobacco but isiki tobacco yacho inopedzisa yaafecta nemvura manje zvokuti haizokwanisi kuzobudisa quality yield inenge tiratana nevanhu taizvo
saka pakurima fodya apa zvinhu zvakaita sana fertilizer zviri kuwanikwa azvo
fertilizer hando rimwe redambudziko futi ratosangana nora kuti inenge ichineta kuwana kuti tii pakunotenga kwacho inenge ichiedzerawo mari yepamusoro saka zvimwe zvokuti ongozotekera ongozotorawo ungokwanisawo kuwana ongoshandisawo chona
kunze kwekurima iyo fodya iyi muri kuraramawo futi sei
vamwe vanenge vachingoitawo zvekungoita vachitengesa vakambotsvagawo kana matembawo vachitengesawo vachididiwo ndozvimwezvo zvimwe zvavari kuita vamwe vaitawo semagarden
saka matemba vanonotenga kupi apa
vazhinji vacho vanenge vachienda kumafishing camp kana kuti kukaribu ndovanowanawo matembawo uye vachitanga kuita zvekutengesa vachinjawo nechibagewo
ko tikatarisawo zvivakwa zvemunharaunda yenyu zvakaita semazambuko kana kuti hamungati mabridji aya hazvina kukanganiswawo here nemvura nemigwagwa yamunofambai
iroro idambudziko rakatokura zvisingamboiti kunoku zvekuti mabridji achitaza kuti pane mamwe marukuva mahombe chaioka asi anenge ari maflat bridji ayo yekuti haana mahosi pasi zvokuti kana kukanzikwa naya mvura mota dzogona kutora kana izen kana dei dzakamira sinakwanisi kukurosa pamarukuva
saka
makesi zvekutakurwa kwevanhu zvese ari kuripota akawandisa zvisingamboiti
zvii zvamuri kudawo kuti zviitwe nehurumende kurerutsa upenyu hwenyu
totokurudzira chese kunyanyanyanya panyaya yemvura iyo yemabridji apa kuti tavakwanisa kutoonawo tawanisawo mabridji akati simbei kani aripo parizvinhu zvibosea kuti marukuva akawanda soaexample yerukuva rinonzi sengwe kana kanyati ane mabridji madiki diki but marukuva yavo marukuva akakurisa zvisingamboiti
Thomas Mazhomba mugari wekusengwe kuhurungwe vanga vari parunare kuhurungwe kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvare Jesse Majome vanova ivo mudare weMDCT vachimirira Harare West uyezve vaimbove sachigaro weParliamentary Committee on Justice and Legal Affairs. Svondo rapfuura muzvare Jesse Majome vakawanikwa ivo vachisiyiswa chigaro ichi chichipiwa nhengo yeZANU PF. Tichanzwa kuna muzvare Majome kuti zvakafamba sei uyezve zvinoreve chii kumabasa ari kuitwa nemadzimai mudare. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Aiwa, ndinotenda makadi vatereri.
Tinoona kuti svondo rapfuura makawanikwa imi muchimiswa basa sasachigaro weParliamentary Committee inomirira Legal and Parliamentary Affairs mudare. Zvinoreve izvi?
Ah, zvinongoreva kuti ndakabviswa. Ndohanene ndizvo zvisingati zvinoreve, asi ndizvo zvakaitika. Zvakaitika marimwe zuro musi wechipiri. Pazvakataurwa muParliament naSpeaker veParliament vamupenda.
Tinoona kuti imi ndimi vamwe vemadzimai vanga vakabatawo zvigaro zvepamusoro imomo mudare. Izvi hamusi kuona here kunge zviri kudzora mashure basa riri kuitwa nemadzimai vadare?
Hongu, ndinozviona sekuda nekuti kuParliament vatungamiriri vemuParliament ndo vanotungamirira makomiti. Parliament kune makomiti anosvika kana 20, just over 20. Makomiti waya i6 chete angachitungamirirwa nevanhukadzi. Zvinoreva kuti kubviswa kwandaitwa ndabviswa papagadzwa munhu zanu PF. Saka zvinoreva kuti vakadzi vatosara va5. Saka hazvisiri izvo zvinotaurwa nebumbiro remutemo. Muchikamu chechi17 ndinoti panofanira kutorwa matanho ese ekuti pave nekuenzana kwemikana pakati pevanhukadzi nevarume kunyanyisa nyaya yekubata zvenzvimbo. Uyezve Parliament inosungirwa kuti basa rayo guru nderekunge richiona kuti bumbiro ratedzerwa nekurichengetedza. Saka kana Standing Rules and Orders Committee yemuParliament ichikwanisa kuita zvinhu zvakadai kuti haina kana ndifunga zvinoratidza kuti tiri mashure chaizvo kuti haina kana hanya.
Zvii zvamunoti imi zvingadai zvakaitwa semaonero enyu?
Pafanira pachitowedzerwa vanhukadzi kuti vaenzane vaende vaite chikamu chepakati nechipakati muutungamiriri ihwohwo hwemuParliament nemakomiti. Iri basa remakomiti nderekuongorora kuti hurumende iri kushanda nemazvo here. Saka tinongoziva tese kuti handisei Justice, Legal and Parliamentary Affairs mune zvemutemo. Zvino hurumende yacho vanhukadzi vanofanira kunge vachiwanawo mukana wekuongorora nekuti vanhukadzi vanogara zvinoitwa vanosasarira mashure nezvakadaro. Zvanenge zvakakoshawo kuti vange vachikwanisa kunge vachiongorora kuti hurumende iri kushanda nekuti pakashayikwa kana ndingati nezvemutemezvo kana pakasungwa munhu ngatiti kana mumba, vanhu vanotambudzika vanhukadzi vanosara vachichengeta vana ndo vanobika chikafu chekuendesera zvakangodaro zvese izvozvo. Mumatare edzimhosva tinoona varivo havana mari kazhinji yekubhadhara magweta, saka vanosaririra chaizvo panyaya dzekubatwawo zvakanaka. Saka zvinhu zvinoda kuti ziso nezwi revanhukadzi ringe richipindawo munyaya dzenu zvematongerwo enyika nekutungamirira. Asi vakaramba vachipaura kudai zvinoti netsei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Honorable Jesse Majome kunge manga muinesu pano pachirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, tinotenda mutendei.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Ngatisangane zvakare svondo rinouya.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Nungamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nasekuru Prince Mutandi Siwanda, vanove munyori anoona nezvedzidzo muboka reZinata, musangano reZinata. Hurukuro yedu iri panyaya yehuroyi zvichitevera kubuda kwenyaya yemwanasikana aigara kwamurehwa uyo anonzi ari kungobuda waya dziri kubuda mugumbo. Zvinove zvinhu zviri kukatyamadza vanhu vakawanda. Vamwe vari kunongedza kuti unogona kunge huri huroyi. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 sekuru Siwanda.
Makadiwo zvenyu vatereri.
Aiva, tinoimba vatereri vapenyu vakatomirira kunzwa kuti sekuru Siwanda zvii zvavari kutipakurira nhasi.
Izvozvo.
Sekuru Siwanda, tinoona mazuva apera aya pakabuda nyaya yemwanasikana ari kunzi aichengetwa nambuya. Mbuya vanove amai wemudzimai azororwa nababa mushure mekunge baba wasiyana naamai vemwana uyu. Asi vanonzi vaimushungurudza kwamurehwa kwavaigara naye ikoko, zvakazosvika pakuti anga achiita ronda pagumbo. Pari kunzi pari kungobuda waya dzinotochororwa dzichibuda. Tichitarisa chiitiko ichisekuru munoona sei?
Tinoona kuti aya mabasa ekuroya aya, uroyi muchivanhu. Tinoona kuti kana takatarisa nyaya yacho tinoona kuti mwana uyu anga akashireketerwa. Nekuti hazvinogona kuti muchiona sewaya izvo zviri paitori mwena unogara zvitoma zvekushereketa, asi zvinenge zvichibuda sewaya. Tinoona huri huroyi mutsika dzedu dzechivanhu, mabasa evaroya.
Huroyi hwanhasi nehwekare hwasiyana here sekuru? Nokuti tinoona kuti waya chizvino zvinoka ichi.
Zvinoitika kuvaroyi, varoyi vanhu, huroyi hunoshanda muvanhu. Saka vanofambawo vachifambidzana nenguva nezvinenge zvinoti varoyi. Pane vanhu ndo pane varoyi. Saka hazvizosiyana. Saka kana tichitarisa kuti waya zvine zvinofambidzana nenguva yaizvozvo, unogona kuona munhu achiburitsa kana zvipunu, iwo kana zvipunu zvaakushandiswa mukuroya ndo zvavaakuitawo. Vanofambidzana nezviriko nguva iyoyo.
Tinoona kuti baba vemwana vaichema chema kuti vanetseka, vashaya zvekuita kuti mwana abatsirwe. Sesangano reZinata, mune mabatsiriro amungaita here mwana?
Ichokwadi chaicho, isu sesangano reZinata tinenge tichida kuti vaende kumaofisi edu. Tine madzichiremba, nekuti Zinato togara tichifudzana nevaroya. Saka tinoona kuti vakauya kumaofisi edu eZinata vanokwanisa kuti vabatsirike. Vakaenda maofisi edu ari mumaprovhinsi ega ega, muHarare tiri pa98 Cameroon, kwozoenda kwaMutare, tozoenda muBulawayo tiriko. Saka maofisi edu aya anoshanda ari mareferal office. Saka vakasvika ipapo vanosikobvunzwa vopuwa nyanzvi dzinoshanda mukupedza uroyi hwakaita saihwohwo. Zvinorapika.
Kune vamwe sekuru vachiri kuti uroyi hakuna. Tichiona chiitiko ichochi, zvii zvamungataurira vanhu?
Tingati muchiitiko chakaita sechichichi ndechokuti vanhu vazive kuti uroyi huriko. Anenge asati aroyiwa ndiye anoti uroyi hakuna. Kasi ukange waroyiwa ndounenge une chirevo chekuziva kuti uroyi huriko. Tiri kutonetsana ipapa nehurumende panyaya yeWitchcraft Suppression Act inoti uroyi hakuna. Hurumende iri kuti ine masections atinoona kuti zvine udzvinyiriri zvekuti havaroyi vari kutoita matumbu, vari kugarika nekuti vari kusapotwa. Nekuti ukange uchiita seunonanga munhu kuti muroyi, iwo ndiwo woendeswa kujeri. Pane pamwe patakanga tichifamba nehurumende tichitaura navo isu sesangano reZinata, takasvika pekuti ivo vanoti ivo vanoda pane enough evidence. Saka parana ipapa pekuti pari kubuda waya idzi, evidence iri pachena uroyi. Saka inyaya yekutoti angafanira kugonga achitopinda mutongo wemumakore anokwana kuita mashanu, mhosva yakaita sekuroyiwa kubva kwaitwa iye mwana yeyu.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu sekuru Siwanda, onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, mosara zvakanaka vateereri.
Maita basa sekuru. Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Siwanda, vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndikusiyai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. United Nations yoyambira Zimbabwe kuti ichawirwa nedambudziko remakonye eamiwemu. vagumbo na mai mjuru vorwira zita rekuti Zimbabwe People First. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina, Chris Gande munau dzechindebele.
Isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 omgqibelo mhlaka 18 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engavumba ibandla enganqoba na kukhetho.
Udumo lapha ekuthini udumo lwakhe umfundisi Pastor Mawarire galuphumange ukuthini kulento ezakathekile yazikhulumayo kumbe kulendlela akhuluma ngayo emqoka ephezulu. Udumo lwakhe lavele ukuthini wangena ku-inthanethi wapuputa.
Uhulumende wakwele South Africa useguqule inkamba yeziphepheli iMara Bastard ezakwenza kube lula ukudinga ubuphepheli.
Umhulumende weHomafez asebekwenzile khathesi yokuthi sokulalokho othiwa ngokwama-fingerprint ukuthi nxa umuntu esiyacela ukuthi kumbe esiyacela asilani document uyafika nje afaka ama-fingerprint akhe kuhle kube lula.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland North zikhala ngamatitshala angafundelanga umsebenzi osekubangele ukungenzi kahle kwabantwababo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engabumba ibandla lezombusazwe enganqoba kukhetho na? Umbuzo lo ulandela inkulumo kaMawarire ebulenjini beFacebook lapho azise ukuba ulakho kudinga usekelo lokuba ngumongameli nxa ixesha lingavuleka ngomnyaka ozayo. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe omnumzana Nkululeko Sibanda othi yena uMawarire uyabe ezimotshela isikhathi nxa engafuna ukuba ngumongameli welizwe.
Ukuthi ukusekelwa ngabantu nxa ungakangeni kwezombusazwe kulomahluko lokuthi bakusekela ngaliphi nxa usuke kwezombusazwe kulomahluko omkhulu kakhulu. Ngakho ithuba lakhe angiliboni lilikhulu kakhulu kulesi sikhathi.
Kodwa bakhona abathi uphiwe lapha emlonyeni njalo ukhanya engumuntu okhaliphileyo, asikho na okungenza ukubana abe ngumuntu ongathola usekelo.
Ye udiwo lweze politics ukuthi ngaku into zangkhona kazipheleli lapho, ziphelele ukuthini uzafanele aqalise ukudinga izimali zokuhambisa umkhankaso wakhe njalo adinge labantu abazafuna ukusebenza naye, abantu laba bazamsebenzela bakwazi ukuthi kusetshenzwa njani njalo besikhathi esincane kakhulu sokuthi aphumelele enguyedwana nje ngoba abantu abamaziyo abacabanga ukuthi akaphumelela abantu abasemadolobheni kuphela laba ku-internet ababonakala ababona lapha kubo-Facebook njalo njalo. So lo baye labantu abamthandayo bakhona abanye abangakamzwisisi kangako khona uhombolelani ukuzamhlupha kakhulu.
Kodwa asithi engangena emaphandleni ayikhankase azithi yena nguye.
Udumo lapha ekuthini udumo lwakhe umfundisi Pastor Mawarire galuphumange ukuthini kulento ezakathekile yazikhulumayo kumbe kulendlela akhuluma ngayo emqoka ephezulu. Udumo lwakhe lavele ukuthini wangena ku-inthanethi wapuputa.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwele Bhilitani. Uhulumende wakwele South Africa useguqule inkamba yeziphepheli iMara Bastard ezakwenza kube lula ukudinga ubuphepheli. linkamba ivulwe kusemthethweni ngumongameli Jacob Zuma wakwele South Africa izolo. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ubesemkhosini lo lapho okuphawulwe khona linkamba.
Siyakwazi ukuthi kudala indawo leyi ibokunzima ukuthi abantu bengene khona kulokuganga, abantu belala emzileni, abanye bebhadalisa izimali ngoba abantu bebehlala isikhathi bengaanelisi bangene phakathi bafake izikhalazo zabo. Uhulumende we-Home Affairs asebekwenzile khathesi yokuthi sokulalokho kuthiwa ngokwama-fingerprint ukuthi nxa umuntu esiyacela ukuthi kumbe esiyacela asylum document uyafika nje afake ama-fingerprint akhe kuhle kube lula, yinto umongameli uZuma kade evula namuhla. Kanti-ke futhi kade besebetshintsha-ke ibizo lendawo leyo lisuswa ukuthi Maraba Studies okuthiwa Desmond Tutu Refugee Center, ukuze bathi bona babize ngobaba umfundisi uThutu yikuthi ngumuntu owamela amalungelo abantu ikakhulu kwele South Africa. Bathi labo bafuna ukuhamba enyathelweni zakhe ukuthi bamela amalungelo abantu abasuka emazweni athiyeneyo bebaleka becela ukuthi bezophephela lapha e-South Africa.
Nxa umuntu efuna ukuyaphephela khona kuyini kahle kahle okufunakala?
Umuntu nxa efuna ukuyaphephela khona sebekwenza khathesi okuyikho kumumethwe yilokho esingawubiza sithi green paper. Bazama ukuthi batshintshe umthetho khona loku amend Refugee Act yokuthi umuntu nxa engena kumele ahle azitshe ukuthi yena uyisiphephele. Banike incwadi engathatha insuku ezingu-14. Incwadi leyo abe sesiyacela ukwenza appointment e-Desmond Tutu Refugee Center. Sebemnika khona iphepha okuthiwa i-asylum document. Bengamnika-ke iphepha leyo okuthiwa i-asylum document. Sebezabe lokhu bekhangela emuva lapho asuka khona ukuthi into leyo athi yena uyibalekele iyiqiniso yini. Bengabona ukuthi into leyo iyiqiniso sebemnika lokhu okuthiwa i-refugee status. Kodwa nxa kungayisikho qiniso bahambisele. Abanye abangenayo babe namapassport nxa bengena e-board, abanye babe ngenawo ama-passport. Kodwa laba sebephakathi okwenzakala khathesi yikuthi umuntu uhambe phethe i-passport yakhe, i-passport yakhe bafike bayithathe bayigcine. Nxa-ke lokhu esefisa ukubuyela ekhaya usekhansile i-application yakhe ye-asylum.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Izakhamizi zesigaba seMathebeleland North zikhala ngamatitshala angafundelanga umsebenzi okubikwa ebangela ukuthi abantwababo bengayenzi kahle esikolo. Sixoxe lomunye umzali olomntwana ongayenzanga kahle izifundo zakhe eDete, umnumzana Stanley Torima.
Mina ngiyisakhamuzi esedete engihlala edete, ngilomntwana ofunda edete ema-secondary school. We are not yet with the results kubantwana abahlalela ama-examinations a-2016 umnyaka ophelileyo. Isikolo sethu idete ema-secondary school izuze 14% out of the 59 students candidates who set for the examinations. So it's so pathetic. Kuyayangisa ubuhlungu, angikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithini.
Manje ubona ungani kuyini okungaba kubangele ukuthi abantwana bengayenzi kahle?
Umphathi isikolo what esi-addressa kule abayibizayo ithi i-annual general meeting wathi enye imbangela ngeyokuthi i-Ministry of Education iya-deploya untrained teacher to come and teach ezikoleni khonapha. Thina we said how can that happen? They should do deploy trained personnel. Then umphathi isikolo wasesithi Ministry of Education iyasiya ukuthi they are no longer employing. But the million-dollar question ngeyokuthi if they are no longer employing, why are they employing untrained teachers? It would rather be good kuti bona they employ qualified personnel on contract basis. So impendo yonaleyo vele ayitisuthis the Tema Secondary School isikolo sakudala. I don't know how many years ago isikhathi ungathola khona umbalisi uyabe engatrenanga, isikhathi esana nxa ukuthi uyarelifa umuntu uyabe ehambe kumaternity leave kumbe uyabe ehambe ku-annual leave yakhe. So why kuyenzakala lapha especially ibhinga lewange?
Lo-ke ngumnumzana Stanley Torima, umzali womntwana ofunda eDete, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhona le eDete.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngikombimba lapho izakhamizi esezihlalela khona evalweni ngenxa yabobhinya. Ngilesakhamuzi umnumzana Diva Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Kwenzakalani lapho?
Kumbimba babunkomo kule nsumansumane yendaba esisenzakala lapha abantu asebedlwengula njalo babelobusela endaweni abantu besigaba zakombimba kusiya ezigabeni zebhambazi.
Kulezehlakalo ezingaka ungasibalela ukubana kwenzakaleni kwenzakalani?
Okokuqala isehlakalo esingasibala kulomama kulogogo ngoba ngugogo sibili umuntu osekhulile oleminyaka efika mhlawumbe 80 owakombimba laphana ufike wangenelelwa ngabantu bafika bamdlwengula baceda laphana bamtshaya bamlimaza okungangokuthi kuye kwafika esigabeni sokuthi uze wathwalelwa wahanjiswa esibhedlela. Kube sekubuya njalo kuba lesinye isigameko njalo esizakalele laphana kumvalela kuyinto njalo efanayo isenzakala ukudlwengula lokutshintshelwa sokudlanyile esigabeni esingazi ukuthi ngeqiniso kanti inhloso yakhona yalaba bafana ezigebenga lezi kanti kwenze njani abangaphi
amapolisa wona thini?
Amapolisa babunkomo njengoba sikhuluma basemkhondweni bayazama ukuthi ungathi umkhondo ukuthi babathole laba balisa ngoba kodwa kukhanya umfanekiso lokuthi ngabantu abanjani sebekutholile. Ngisitsho nje balokhu besabujikajika kuyena leyana indawo bezama ukuthi batholisise kahle ukuthi bengabe bengaphi laba bafana ukwenza ukuthi baboshwe njengoba beyisigila mkhuba benje besenza izinto ezingalunganga esezifaka abantu ukuthi baphile ngendlela engalunganga bahlalele evalweni kukanti bona basezigabeni zabo.
Kungaba izigilamkhuba eziningi lezi kumbe isigilamkhuba esisodwa athini amapolisa khonapho anakanela abantu abaningi yini?
Ngendlela okwenzeka ngakhona kubonakala ngathi ngabantu abambalwa ngoba kwenzeka kwesinye isikhathi kwenzeke ebhambazi kuphinde kwenzeke lakombimba. So kungathi kusolakala ukuthi kungabe ngabantu abambalwa ababandakanyeka kulesi sigameko. Kodwa-ke kukhanya njalo bekungathi kuyasolakalela njalo labanye labafana abasuka besiza ezigabeni bezosebenza. Ukuthi sikufake kuxwayiseke kakhulu ukuthi abantu nxa bethatha la bafana lababeya bezosebenza babanikeze umlandu njalo babatshele iqiniso lokuthi lapha esigabeni siphila njani, siphila ngokuthula langokuhlonipha abantu abadala. Njalo kube ukuthi abantu abasebenzayo kuyinto efaneleyo njalo ngingakhuluma ngayo phambilini ukuthi abantu kufanele ukuthi barejistiswe izithupha kwazakala ukuthi labo abantu bavela ngaphi ngoba izinto ezinje esikhathini esiningi zenziwa ngabantu abangazalwayo esigabeni. Yibo abantu abavame ukuthi bathola besizakala besenza izigameko ezifana nalezi.
Izakhamizi zona zithini ngalolu daba?
Izakhamizi babunkomo ngingachumana lesinye isakhamizi esihlala khonaphana kombimba kunzima into yakhona ngoba nakathesi kunzima ukuthi babona ukuthi njalo nxa bengabuya bathi bayathatha into le bayifake umthetho ezandleni zabo mhlawumbe kuzojika kusasa umthetho ubakhulele. Yikho basethe basanikeze amapholisa ithuba lokuthi abazame ukuthi bathungathe laba abalitha babone ukuthi bengenze njani. Kodwa nxa ngabe kuthetshisela amapholisa izakhamizi zithi zizangenela ngoba abakwazi ukuthi bangahlala bekhangelane lesimo esinje kukanti into le iyaba-affecta bona njengabantu njengabahlali bakhona ngoba kusenzakala ebantwaneni babo kusenzakala ebazalini babo.
Abathe badlwengulwa laba uke wakhuluma ngogogo osele minyaka engamathumi ayisishiyagalombili abanye babo ngabantu abanganani?
Abanye babo ngabantu abasaqinileyo kancane ngoba abanye ngabantu kade besayene abakade bezihambela nje mhlawumbe uthole ukuthi ngumuntu osuka kombimba ehamba ngenyawo ethi ebhambazi. Nxa ungakhangela umkhandla ukusuka kombimba uthi ebhambazi igusi lonke leliyana kungumango nje othile othengisela ukuthi abantu abahamba kulwalo umango ngabantu abasaqinileyo. Ugogo ulutizi kubona lokuthi bona bamlande emzini wakhe lele bamlanda phakathi ekhaya. Kodwa lo abanye laba ngabantu abasebethathe izimali bedlwengulwe besendlela izinzala bezama ukuthi bevelele emayitheni kwebhoda besiza kombimba.
Phose lokugcina Dube.
Into engayitsho babankomo ukuthi isicelo sami ngizothi bantu bakithi zamani ukuthi libe abantu especially kakhulu abangomama bengahambi ebusuku njalo abantu nxa kusizakala ubona ukuthi mhlawumbe uhlala wedwa noma lihlala lingokumama libalutshwana zamani ukuthi lilale ndawonye ukwenzela ukuthi nxa kuthe kwafika into enjalo kube lo munye ozayena sukuthi ahlambe umkhosi omakhelwane bezwe.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umnumzana Dube, siyabonga.
Ngiyabonga lami babunkomo.
veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sakombimba umnumzana Difa Dube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Ngugama
namle
ngugama
namle
namshweshwe
namle namba.
Siyabonga Ntungameli, lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lo nobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Sihlaziya udaba lokuthenga imota kaMayor ebiza imali engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu $100,000. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana.
Ngiyabonga Ms. Khandi, ukungamukela kuhlelo. Ngibingelele labalalele.
Njengezakhamizi lithini ngodaba lwemota kaMayor leyi okuthiwa iyafika yona more than $100,000?
Kulezigaba ezimbili esizikhalayo njengezakhamizi. Okokuqala siyananzelela ukuthi ubaba uMayor ubengasela moda, lokho siyakunanzelela njalo kuyadingeka ukuthi imoda abelayo. Sinanzelela futhi ukuthi bekukhanya ungathi nxa uMayor ehamba kwesikhathi ukuthi nxa ehlala eflaya especially nxa ewithin elizweni lapha kuba lo hlupho lokuthi imali yakhona ibaningi. So-ke i-principle kumbe ingqondo yokuthi uMayor athengele imoda ebiyingqondo enhle asiyongqondo embi, kodwa sikutsho ukuthi siyananzelela imali ebhadele i-118,000 ngomumo esikubona kathe eselizweni abakhanya khamizi yananzela ibani imali ngathi ningi, kodwa bese zisithi zona sokulomqhubo omnye ongathi awumhlanga eZimbabwe ukuthi nxa umuntu esehamba kumbe mhlane ithemi yakhe iphele kuba uMayor uhamba le moto ilihlupho lwabantu. Abantu bathi bona nxa leyo moto ithengiwe iyi-property ye-council ukuthi lamhlana i-term kaMayor i-expire imota leyo iyasala ehofisini isetshenziswa ngulowo ongenayo. Izakhamizi lokho akubahlukuluzi, kodwa-ke nxa kuyikusithi ukuthi uMayor mhlane ithemu yakhe i-expire leyo moto iyahamba layo ibeyi-personal car, kulapho kulo hlupho khona. So ngezinye indlela sithi thina imota leyi sicela ukuthi ibe yi-property ye-council namhlana i-term kaMayor i-expire imota le isali ku-council. Kungaba njalo kulahluka, kodwa nxa kufanele ukuthi uMayor sizihamba hambe le mota sokule problem.
Bekunga kunjani ukuthi kuthengwe imota elentengo engani phansi?
Sesingena kuloko angazi ukuthi ngesidlebe ngakufaka njani. Sesikhala lapho kuthiwa ngama-priorities, lapho ngivumelana la ukuthi ngomumo esiwugayele waseZimbabwe sokukhangele ukuthi ngenxa yokuthi i-service delivery layo ngathi iyasileka lapha lalaphayana, imota ibikhangelelwe last time ungakhuphulela imota eyayithengiwe yayibalwa kuma-something thousand, khathesi wayinanzela is almost double. So lokho kutho izakhamizi lokukhonana ukuthi umethengele imota kulantwembi, kodwa intengo yayo yesuke yakhwela kakhulu, and lokho abantu kuyabahlukuluza ukuthi hambe ngale uthathe leyo mali kwathengwa kumbe asithi thina imota ezingamaroli okwenzise eze-service delivery. Abantu bekuzabathokozisa ngoba imota ziyabe zibenefit i-community insuku ngensuku, kodwa-ke ukuthi intengo yale imota ebeyongama-R18 yikho okuyi-problem, yikho okuyi-problem.
Manje njengezakhamizi izikhalazo zenu liziqhubele phambili?
Babakhani enzakutela khona ukuthi siseZimbabwe. EZimbabwe uhlupho yikuthi abantu baze balethe izikhalazo zabo, akulamuntu olalelayo. Lapho ngifuna ukukhuluma iqiniso lami lonke, ziningi into esezilethiwe. Uyakhumbula sihlala sikhulumisana emuva ngale sithi hhayi kule nto ezihambi kusapha loku lalokhu, akulamuntu olalelayo. So-ke yiluhlupho esihlana lalo, kodwa ngile qiniso lokuthi kwelinye inhlanga baza kuzwa ukuthi lakhamizi yakhala ukuthi hathi bo nxa kusenziwa izinto especially sikhanye i-economy yelizwe leZimbabwe ake kuzanywe ukuthi nxa umuntu ithengizizo ezilema lephana futhi lezi zinto ezidurayo kube yimota ezizasebenza ku-service delivery, lapho sibili izakhamizi zicacile. Kodwa-ke ngibona ngathi hhayi abantu sebekhulumile, ama-voices azwakele, kodwa njengoba ngithi yathi seZimbabwe yanxa abantu bekhulumile ungabona futhi mhlawumbe kusenziwa futhi okunye okungahambelani nezakhamuzi. Yilo nje ihlupho esiba lalo lweZimbabwe ukuthi abantu abalalelwa, abantu beyenza ngendlela ababona ngayo, kodwa bekhohlwa ukuthi phela imali vele ezakhamizini. Kuyisifiso sethu lomnakano wethu ukuthi engxenye eZimbabwe sayese siye kuphoyinto yokuthi abantu bebefunda ukulahlonipha abantu bebabakhipha imali. Ukunxa abantu bengakhuluma abantu beke belalele ukuthi abantu bathi
hhayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga baba Gande, ngiyabonga kubalaleli sengathi ingaba losuku olulu.
Lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi, unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC eVoice of America. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la shortwave 4930 6065 la ku 13860 kilohertz. Kwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo Dr. Sikhululiwe Ngwenya olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights sicubungula isimo sezempila kahle elizweni. Siyakwamukela kuhlelo odokotela.
Siyabonga.
Nxa odokotela bekhalala umsebenzi kwenzakalani lapha ezibhedlela zikahulumende ikakhulu kwabesifazana?
Bababelethayo kuyabe bekhona abantu abayabe bezabancedisa, kodwa kuyabe kuncediswa kuphela labana abayasebebazemfutana esengophumayo. Abanye bonke bayabe bekhangela mhlawumbe buyele izikhathi eziningi bayabenza khabebuleke buyele ekhaya nxa kuseduzane, bekuhlalele emaduzaneni ukwenzela ukuthi nxa umntwana sebuya ekwanise ukuthola usizo. Kodwa akula muntu othi nxa esefelela lakhani uthiwe khona ngoba odokotela abakho emsebenzini eswele umlete sikalutshwane ukuba lama-situation kanjalo.
Ungasichathisela ukuthi isimo sezempilakahle elizweni siphatha njani umphakathi ikakhulu abesifazane?
Isimo sikhanya sisibi kulezi nsuku. Ukuswelakala kwemali nokuswelakala kwe-motivation yabodokotela laba abaye besemsebenzini. Kodwa abesifazane bavele bona beluhlupho nxa bebuya ukuzodinga usizo ukuthi yabodokotela. Even kuma-research kwabonakala ukuthi kuyabanzimela ukuthi beze begcine sebefikile esibhedlela, ngoba singakhangela amasiko ethu athi abesifazane kumele beqale bebuze obaba bengakabuyi esibhedlela. Khangele futhi ukuthi owesifazane ehambele abantwana esibhedlela obaba kumbe akwathi abadala labo anti nxa bengazange betho kuyabanzimela. And this part is me. I was supposed to be able 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 to be able
abanjalo libaxwayisa lithini?
Siyabaxwayisa sibili sikhulu sizama ukukhuluma lawo, but sesinanzela ukuthi abesifazane abaningi abakwazi amalungelo labo ahambelana lento zempilakahle. Baya bengakwazi bengazisisi isikhathi esiningi ukuthi umcala lo ukugula kumbe ungaba ngumntwana ungaba kuyiphi isihlobo sakhe. Izikhathi eziningi izihlobo ziyabe zingazisisi ukuthi kuyabe kusenzakala.
Sesikhangela yona inhlanganiso yenu, kahle kahle kuyini elikwenzayo elingathi kuyanceda abantu?
Siyabe sifuna ukuthi sithole ama-opportunities anjengalawo, ngoba izikhathi eziningi siyabe sokho sikhuluma sihlezi ematafuleni, kodwa uma singakhulumanga leningi yabantu abaseZimbabwe, abantu nxa bengawazi ama-rights abo siyabe singayenzanga umsebenzi wethu njengabodokotela. Njengoba sikwenza kathesi ukuthi abodokotela babe buya bezokhuluma labantu belalele erediweni, kwezi zikhathi kuyenziwa ama-talk even esikolo, even emachurchini, nxa abantu befuna ukufunda ama-rights abo, ama-health rights abo, babe bayakwanisa ukudingeka izindlela ukuthi abantu befunde kanjani. But by right vele abantu kumele besuke esikolo sebekwazi ama-rights abo, bengabikwazi ama-rights abo njengabantwana kuphela, but bekwazi ama-rights wonke hambelana nomuntu. U-organization nabe kulama-students futhi ayabe esebenza lamanye ama-students kwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuzisisana kuma-levels wona lawo. Sisebenza futhi ne-International Organization of Rights, sabesebenza labo sincedisana ukuthi even ne-organization yama-lawyers sonke siyabe sifundisa abantu bekwazi ama-rights abo. basebenza ngendlela ezishiyene, abanye labo betageta ukuhambelana la izindaba ye-women, ama-women lawyers, izimbabwe women lawyers layo futhi iyabe ikhona khona lapho.
Umsebenzi wenu libona ingani uyaletha yini umahluko elizweni?
Nxa sikhuluma uhulumende uyabe lalela esenza ama-response afanele, so ngeke sithi umsebenzi wethu angeke sikhangele phansi ngoba siyakwanisa ukukhulumela abantu izinto ezisenzakayo.
Lesibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo dokote, lingavaleli sabalale.
Lisale kuhle iningi laseZimbabwe libe kwazi amalungelo nama-health rights. Ngiyabonga.
Sibongile lathi. Leyo balaleli bekuyingxoxo lodokotela Sikhululiwe Ngwenya, olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Sixoxela eHarare. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene okutsha kuhlelo lwethu lona lolu oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle.
Now you have some people feel them idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Some people you don't see them sober. Every night they gone to the pub round the corner. Never drink less than 12 pints of lager. Pump up them belly like a tank full of water. Straight to the Indian restaurant after. Make a lot of noise and distress the waiter. Eat chicken curry and a couple of samosa. Then show up on somebody's shoulder. Wake up next morning with a hangover. The slightest sound like a bulldozer. Feel like a double-decker bus run them over. Feel like Tyson give them a right. And no drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. When I was 16, working in a factory, them always used to have a Christmas party down at the pub, and them invite me. Them say if me don't come, me is a big baby. When me reach, them say what you want drink? Me say rum. Them say can you hold it? Me say bring it rum, come chop. Hey, you know she said that me a black man, and Jamaica are the country where the rum come from. First one come, he gone down. Second one come, he gone down. Third one come, he gone down. Fourth one come, he gone down. When the fifth one come, them ask me again. Them say, are you sure that you can manage them? Chew me a guan like big man front a friend. Me say, oh you mean? Give me five more of them. Sixth one come, no problem. Seventh one come, no problem. Eighth one come, no problem. Ninth one come, no problem. When the tenth one come, me say, Lord, how are this? Why am I doing this foolish? Why is the room spinning like this? Lord, my God, I think I'm going to be drink too much and you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Oh, I'm drinking them gone, some people. Oh, I'm drinking them gone, 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 gone. Oh, I'm drinking them gone, some people. Oh, I'm drinking them gone. Like the girl me used to know by the name of Susie. One glass of vodka, she get tipsy. Yes, tell everybody her life story. Any man want her, well, she very easy. One night she's so drunk, totally. She no remember not a thing about it. 9 months later, blue baby. But the bad thing is she no know the daddy. If a Tom, if a Dick, Harry could be Harry. Could be Fred, could be John, Harry could be Larry. Could be Jack, couldn't be Jill, but it could be Harry. The only thing we know for certain, it was not me. Nobody drink too much if you can't take it. No drink too much if you can't hold it. Nobody drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Oh, why drink till you're paralytic? Every minute you are run a toilet. He make you broke when in a public. Regurgitate upon your carpet. Make you tell everybody all your secret. No drink too much.
No drink too much if you can't take it. Ingoma ka Maccabee is gqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engabumba ibandla lezombusazwe enganqoba kukhetho na? Uhulumende wakwele South Africa useguqule inkamba yeMarabastard. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.